Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maneru akanaka vatereri, tinosangana zvekare maneru anhasi uri musi wechina gunyana 2018. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tandonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Gonga mupopoto inoitika muHarare apo mapurisa anorwisana nevanotengesa mumigwagwa. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasivusiso moyo vanoiswa muchipatara mushure mokurwara. Nhengo yeMDC inokandwa mujeri kwemwedzi mina mushure mokuwanikwa iine mhosva yokuchidzira kupisa imba yenhengo yeZANU-PF. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanotengesa mumigwagwa nhasi varwisana nemapurisa ekanzuro neZimbabwe Republic Police avo ange achida kuvabisa mumigwagwa nechisimba uye pakuvara mapurisa nevanotengesa vane chitsama mukurwisana uku. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vanotengesera mumigwagwa varwisawo mapurisa vachatema nematombo. Mapurisa ekanzuru neZimbabwe Republic Police ange achitenderera neguta achisunga nekutora zvinhu zvevanotengesa mumigwagwa kubva mangwanani, izvo zvazotsamwisa vazhinji vatanga kurwisa mapurisa panguva dzekuma12 masikati. Zvitoro zvakawanda nemabhanga mumigwagwa yakaita saFirst, Jason Moyo, George Slundi kana Angwa zvavhara apo mapurisa ange ave kurwisana nevanotengesa mumigwagwa. Veruzhinji vakurira mapurisa ayo apinda mumarori avo akatiza ndokuzodzoka chinguvane ave nezvombo zvehutsi hunokachidza pamwe nemotokari dzine mvura inovava. Mapurisa anodzivirira nyonganyonga azokuokwa kuzopedza mvonga mupopoto yange ave muguta. Meya veHarare vaHerbert Gomba vaudza vatori venhau kuti kanzuro haisi kurwisana nevanotengesa mumigwagwa uye iri kutaurira navo kuti vaende kunzvimbo dzakatarwa kuti vatengesere.
Kanzuro inoyi haisi popa kurwisana nemunhu, angava vhenda, angava ani, angava imimi, iripo pakutaurirana nekuti kuronga kurangana. Hakuna mumwe chete anganzi ndiye anganzi angakwanise kunge achiita chinhu. Musha kuronga muri pamwe chete, mavhenda, imimi nevemwe vese vagari vemuno muHarare. Saka tinovhura nzeve kuti umwe neumwe anokwanisa kutaura nesu yaititaura.
Asi vati mapurisa eZimbabwe Republic Police ari kuona kuti vanotengesa mumigwagwa vaenda kunzvimbo dzavanofanira kutengesera. Vati mangwana chaiwo vachaita musangano nevanhu ava kuti vazive nyaya iyi. Munyori mutsva weguta reHarare vaHosia Chisango avo vawana basa iri nhasi vatiwo vanhu vari kutengesera panzvimbo dzisingaite uye kubvira pavakatanga chirongwa chekubvisa vanhu mumigwagwa guta rachena. Vati chirongwa ichi chicharamba chichienderera mberi kudzamara dambudziko rekorera rapera muguta.
Parizvino takatotanga kuita mabasa ekugadzirisa guta reHarare, takatarisa nechirwere chekorera. Pazvikaitika takamhanya tikaudza hurumende nevamwe vese vanotibatsira munguva zhinji, managovernmental organization, havana kunonoka kuuya kuti vatipe rubatsiro. Kutaura kwatiri kuita kuno, hurumende yakatoisa imwe mari parutivi yatatotanga kushandisa zvikuru kuti tibvise marara ari mumisha tigadzisewo zvemota dzedu dzinotakura marara.
Vaviri ava vatiwo zvichitevera kubuda kwekorera muguta pamwe nezvakaitwa nehurumende kuti yave state of emergency. Zvimwe zviri kuitwa muguta zviri kuitwa nehurumende, uye vati ivo havazive kuti zvinhu zviri kutorerwa vanhu zviri kuendeswa kupi. Mukuru werimwe remasangano anomirira vanotengesa mumigwagwa, Revenders Initiative for Social Economic Transformation kana kuti VSET, vaSamuel Wadzai vaudza Studio 7 kuti pane nhengo dzesangano ravo nhatu dzakuvara munyonganyonga yanhasi. Vawadzai vatiwo vashamisika zvikuru nokuita kwemapurisa sezvo paine musangano wavachaita mangwana nekanzuru navese vane chekuita nenyaya iyi. Vawadzai vaudza Studio 7 kuti vakaudza hurumende kuti nyaya yekubvisa vanhu mumigwagwa nechimbi chimbi haiite, uye kuti zvakakosha kuti vanhu vagare pasi voita nhaurirano nechinangwa chekuti munhu wese akwanise kuita basa rake akasununguka. Hurumende yakamisa mabasa ekutengesa mumigwagwa mumadhorobha ese munyika senzira yekudzivirira chirwere chekorera icho chinokonzerwa netsvina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Vanotengesa mumigwagwa mudhorobha reMasvingo vanoti vakatsamwa zvikuru nekudzingwa kwavari kuitwa mumigwagwa mavanotengesera zvinhu zvavo. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, vanotengesa mumigwagwa vati vacharamba vachiita hwakiti nagonzo nemapurisa nekuti vari kurarama nekutengesa zvinhu mumigwagwa umwe mavari kudzingwa. Amai Linet Chidembo vanoti vanorwadziwa nekuti mapurisa ari kuvaudza kuti vari kutumwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vanoti vakavavhotera.
Zvinotibata pakati pemwoyo. Chinotinyaya kutirwadza ndechekuti mapurisa achiuya nekanzu rachizotitorera, vari kuti ivo vakatumwa naprezidendi kuti vazotishungurudza. Isusu vamwe tiri shirikadzi, tine vana vatinawo mudzimba, nherera dzinoda kuenda kuchikoro, dzinoda chekurya. Kuti nherera dzandinadzo dzirye dziende kuchikoro chinobva pamusika. Kana vakandidzingirira vakanditorera zvavandinenge ndahodha izvozvo, pamwe ndandokwereta mari kuwizroti ndoibhadhara nei, vana ava vacharya nei, mapurisa anototi sakatotirenderwa izvozvo. Ko isu tisina varume torarama seivo? Vana vedu vorarama sei ipapo? Kuenda kumabhawa kwachina vanhu vanondorohwa ikoko. Isu kumabhawa hatidi, tinoda kutengesa tichemberewo pamusika. Ivo purezidenda vatichivavhotera takati vagotidzingirira here?
Umwe mugari amai esi munazvo vanoti ivo chiri kukonzera korera ikanzuru nehurumende dziri kutadza kuita basa ravo nemazvo sekutakura marara pamwe nekuwanisa vagari mvura yakakwana.
Isusu tiri kuomerwa mapurisa chaiwo zeta rapi. Vana shefu vacho ndo vari kutouya patiri vachitidzingirira vachiti hatisi kuda kuona munhu nokuti nyaya iyi yakatobva nekuna purezidendi. Saka isu tiri chirikadzi tinochengeta nhere, hatizi kutobatana papi. Uye zvinorevei ndo zvavakatrendwa here mapurisa kuti vanouya vachizosunga mavhenda? Nyangwe ivo purezidendi vanoda kuti tirarame sei, ngavatipe zvokudya tiri kudzimba. Kana zvirizvo zvavanoona kuti isusu nyaya yacho yokuti kwai kolera nechiichinyi, asi havasi kusenga marara, vari kungogwisana namavhenda.
Muzvare Shamiso Mutonono vanotiwo kanzura iri kuvabvisa mumigwagwa iri pakati pedhorobha vachivaisa kumapeto kusina vanotenga zvinhu zvavo. Vaenderera mberi vachiti zvinhu zvavari kutorerwa nemapurisa zviri kuendwa nazvo kudzimba dzavo vazvinozvidya nemhuri dzavo.
Vatora zvinhu izvozvo, vanotora vondopisa vorasha. Ivo votozoona vamwe vekukanzuru ikoko votora vachienda nazvo kumba kwavo manheru, votovaona mumota mavo munotova nezvinhu zvavanondorya futi. Uye futi vakutirambidza futi kutengesa munzvimbo yakaita senharaunda dziya dzekumaruzevha kuenda kumashow kuti tiwane kuraramisa. Tine vana vakapedza zvikoro mayunivhesiti, hakuna mabasa ekuti vana ivavo vakwanise kuenda kunoitwa pedza fomu 4 fomu 6. Ndinongova navo mumupando, ini ndato murume wakafa ike zvino zvendi vana vaivo ngoramba vachingovamo. Baba vavo vakapedza chikoro, vakavesiya vava vapedza kuvapinza zvikoro vakangogara. Ndanguva nemasvimbo rume mashirikadzi votohura vana vaya, hakuna mabasa.
Meya weMasvingo vaColin Maboke vaudza Studio 7 parunhare kuti hurumende ndiyo yakakomekedza makanzuri kuti abvise vanhu mumigwagwa sezvo munyika maita korera. Vati kanzuri yeMasvingo haina urongwa hwokudzinga vanotengesa mumigwagwa. Studio 7 yatadza kubata gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vaJulai mwe utinzi wedivi ravo. Asi vanotengesa mumigwagwa vakaita saamai Snodia Hove vanoti havasi kuzobuda nekuti havana imwe nzira yekuraramisa mhuri yavo. Vashoropodza zvikuru vaMunangagwa vachiti hurumende yavo iri kuda kuwanda nekorera kuvabvisa mumigwagwa sezvo sarudzo dzakapera vakawana mavhoti avaida. Mudhorobha remasvingo mune munhu mumwe chete akafa nechirwere chekorera uye munhu uyu anonzi akabva nacho kuHarare. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandri Maramba.
Kanzuru yeguta remutare nhasi yatanga kubvisa nechisimba vanotengesa zvekudya muguta iri zviri kunze kwemutemo senzira yokudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanhu vari kudzingwa ava vanoti vacharamba vachitengesa mumigwagwa sezvo iriyo chete nzira yokuwana nayo mari yokuriritira mhuri dzavo. Loida Moyo anotipa nyaya iyi.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vaudza Studio 7 kuti vanotengesa zvekudya vose vasina magwaro vanofanirwa kubva munzvimbo dzavari senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera.
Ya, ndinofunga mukatarisa pane tsamba yaburitswa nhasi nekanzo yakanangana nenhau ichitaura nenhau yekuti nhasi tiri kuti ndozuva rekupedzesera wemavhenda kuti vange vari murod, I think kuma 12 masikati anhasi. Iyi nhau yekuti tiri kutarisira kuti vahama dzedu tichengetedze utano hwedu panguva ino yatakanangana nenhau yekorera iyi. Tiri kutarisira kuti isusu nzvimbo imwe dziri kubikirwa vanhu masadza nenzvimbo dziri kutengesera vanhu mafruits nezvimwe zvakadaro, munhu atengeserwa fruit uya anogona tadza kunatsa kuziva kuti ndonorigeza kupi bhosi mumwe anogona kutenga aine nzara otoera adya ipapo. Saka uchinzi fruit iroro kana riine utachiwana wekorera munhu iye atokwanisa kutapukirwa nouchitachinwa naivawo. Saka tiri kuedza kuti vanhu vedu vazhinji vese vakwanise kuenda panzvimbo dzekutengesera dziripo dzakagadzirwa dzinenge dzine utano hwakakwana dzekuti dzinotarisa kuti dzine mvura kuti munhu akazotenga fruit truck anokwanisa kuenda kunorigeza.
Vatandi vati vanoda kuti vatengesi vose vechikafu vaite sezviri kutarisirwa zvekutengesa panzvimbo dzakatarwa uye dzakachena dzine zvimbuzi uye mvura yakachena yemupombi. Mutauriri wekanzuru yemutare vaSpring Mutiwi vati mapurisa ekanzuru achashanda pamwe chete nemapurisa ezita rapi mukuzadzisa chisungo chehurumende chekudzivirira kupararira kwechirwere chekorera. Asi vanotengesa zvekudya ava vanoti havana chimwe chavangaite chinovapa mari kunze kwekutengesa mumigwagwa. Amai Chiriti Matondo vati vanotarisira kuti kanzuru yavo ivape mukana wekuita basa panzvimbo yakatarwa kana vaipiwa.
Utigadzirirawo pakanaka pekuti tidini tione kushandirawo tichiraramisawo mhuri dzedu ndozvatinongoshuvirawo. Anonga uchichingotsvagawo place inonga irina nekungoto tione kuraramisawo mhuri dzedu.
Amai Ebigonduna vati kubika sadza ndiwo musimboti hweupenyu hwemhuri yavo.
Sadza kudongo atinotowanawo kurarama uchengeta vana school fees marendi nekuti vatipo kana kuti bhadharisawo kana pawiki.
Muguta remutare mune vanotengesa vangangosvika zviuru zvishanu kusanganisira vekumisha inogara veruzhinji. Mukuru wezveutano mudunhu reManicaland Dr Patron Mafaune vanoti mudunhu mave nevanhu vanosvika vatanhatu vakabatwa nechirwere chekorera uye vanhu ava vari kuita zvakanaka kuzvipatara zvemurambinda neRusape Mission Hospital. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Kota rinona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vasiusiso moyo vari kurapwa vari muchipatara chemuHarare zvichitevera kuendeswa kwavakaitwa nezuro mushure mekurwara. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Kurwara kwavamoyo kwaita kuti vatadze kuenda kumusangano wepagore weUnited Nations General Assembly kana kuti UNGA kuNew York, uko mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura kekutanga nechitatu chinouya. Pasvika Studio 7 pachipatara cheAvenues Clinic muHarare, ana chiremba vepachipatara apa varamba kuti tipinde muri kurapirwa vamoyo vachiti muri kungobvumirwa vanhu vashomanana chete, uye varamba kutaura kuti vari kurwara nei vachiti mitemo yebasa yakavasungambira dzakondo. Mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi vaburitsawo vhidhiyo padande mutande vachiti vakwanisa kuona vamoyo uye vati vari kuita zviri nani. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kugurukota rehurumende rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa kana wokunzwa kumudzimai wavamoyo amai Lois Matanda Moyo imwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vari mudzidzisi paGreat Zimbabwe University vatakavafira zhou vanoti kutadza kwavamoyo kuenda kuunga zvichaita kuti Zimbabwe itadze kushandisa mukana womusangano uyu kutaura nehurumende dzekunze dzakawanda idzo dzichange dzine vamiriri pamusangano uyu vamoyo avo vakazivisa nyika muna mbudzi gore rapera kuti mauto ainge apindira munyaya dzezvematongerwo enyika senzira yekubvisa mbavha dzaive dzakakomberedza vave mutungamiriri wenyika varobert mugabe ndivo vari kutungamira urongwa hwehurumende hwekuti zimbabwe ichidzokera pamakare kare payaidyidzana zvakanaka nedzimwe nyika
izvi zvinoreva kuti zimbabwe inorasikirwa nemukanwa wokuti isangane nemamwe maleaders kune dzimwe nyika zvikuru sei avo vanokwanisa kupa mari kuzimbabwe kuti inge inobudawo munhamo yainenge iri zvichitevera maelection asina kujeka akaitika muna July. Saka tinoona kuti mukana watambisika kuzimbabwe nokuti hakuna zvemaopportunities akawanda okusangana navatungamiri venyika dzakawanda pamusangano. Saka Zimbabwe yarasikirwa zvikuru.
Izvi zvatsinhirwa neimwe nyanzvi munyadzi zvematongerwo enyika uye vachishanda vakazvimirira vaConrad Gweru.
Kusaenda kwaSB Moyo kunoshungurudza nekuti musangano uyu waizovapa mukana wekukurukura nedzimwe nyika dzingada kufambidzana kana kudyidzana neZimbabwe mukugadzirisa upfumi.
Asi imwe nhengo yebato riri kutonga reZANUPF vaBright Matonga avo vaimbova mutevedzeri wegurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo kurwara kwatadzisa vamoyo kuenda kumusangano weUnited Nations uyu Zimbabwe yakamirirwa zvakakwana vachiti kufa kwemujoni kamba aivharwe.
Tine urombo kuti vaSB Moyo Minister of Foreign Affairs and International Trade vanokwanisa kunge vachienda kuUnited Nations. Kusaenda kwavo hakuna chakunokanganisa hurukuro dzange dzichitwa ikoko nekuti Zimbabwe yakamirirwa zvikuru nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa.
VaMnangagwa vakasimuka munyika nezuro vakasiya mumwe wavatevedzeri vavo vaKembo Mohadi vari ivo vakafanobata chigaro chemutungamiriri wenyika. Musangano weUnited Nations uyu wakatarisirwa kuzeya nyaya dzerunyararo pasi rose nedzimwewo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushandi mukuru wemuzinda weBritain muMyanmar apa pfungwa yekuti vakuru venyika iyi vanofanirwa kumiswa pamberi pedare reInternational Criminal Court nemhosva yekukonzera matambudziko akatarisana nevanhu verudzi rweRohingya vemunyika iyi. Sangano rinorwisana nekushandiswa kwenezvinodhaka pasi rose reWorld Anti-Doping Agency razivisa nhasi kuti richabvisa kurambidzwa kushanda kwesangano remuRussia rinorwisana nezvinoshandiswa kwezvinodhaka reRussia Anti-Doping Agency. Kunyange hazvo uwandu hwevanhu vari kufa nechirwere chekorera huri kuderera, zviri kukonzera chirwere ichi hazvisati zvanyatsogadziriswa sezvo paine kunakurirana nyoka mhenyu pakati pehurumende, kanzuru uye dzimwe nguva vagari vemumaguta. Hurumende inonzi haisi kuvaka madhamu uye kupa makanzuro mari yainofanira kuwana pamutemo. Iyi kanzuro inonzi nevamwe inokanganisa nenyaya yehuori. Vagari vari kupomerwawo mhosva yekusabhadhara mari dzemutero, izvo zvinopa kuti kanzuru iomerwe nezvinhu. Harare ndiyo ine vanhu vakawanda vafa nechirwere ichi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano reHarare Residence Trust vaPrecious Shumba uye meya weguta reHarare vaHerbert Gomba. Totanga nokunzwa kubva kuna vagomba nezvamamiriro ezvinhu.
tikuona manumbers ari kuya kuzvipatara achirapwa achitsikira. Tikuonawo zvakare vanhu vedu vachiregera kuenda kunonwa kwava kune mvura yakashata kuya kumatsime kwakacherwa. Tikuona zvakare vanhu vachikoshesa utano vachishandisa madishwash, sanitizers, aqua tablets nezvakawanda zvinoita kuti utano hwangu huchidzivirirwa. Asi chakanyanyokosha ndechekuti vanhu vari kuuya kuzvipatara kwedu ndo vatinotarisa kana tichiti isusu manhamba dzaakudzikira. Zvakare tikuona vanhu vari kunge vachishaya panyaya ichi va 32. Pa-32 apa ndirikuona zuva ranhasi nere nezuro nerekusera zuro ndirikuona kuti vanhu vakashayika ipapo vashoma shoma. Tingatoti ripoti yandapuhwa roratidza kuti mumwe chete akafa nekuda kwerenal failure. Tichiri kuinvestigeta hedu kuti yakakonzerwa nekorera here kana typhoid. Saka ndozvo zvimwe zvinhu zvandiri kutarisa izvozvo kuti ndikuudzei kuti manhamba zviri akudzikira.
Ndouya kwamuri vashumba, munoona dambudziko iri richinyatsopedzwa here muHarare?
Tinofunga kuti dambudziko rekorera kana pakaita mushandira pamwe pakati peguta hurumende, masangano akazvimirira nevagarivo vachiita zvinhu zvinochengetedza utano sekushandisa zvimbudzi, kumwa mvura yakachena, kugeza maoko nekungopractisa magood hygienic practice, korera inopera. Nekuti chinhu chinongoda husmart uye kuwanikwa kwemvura kwakakwana. Zvinongoda kuti hurumende nokanzuru nevose masangano anotarisa nyaya dzeupenyu hwevanhu wabatane waone kuti zvinhu zvinokodzera upenyu hwevanhu hwakanaka zvaitwa.
Todzoka kwamuri Meya Gomba, vamwe vari kuti kanzuro haisi kunyatsogadzira masiweji ari kuputika munzvimbo dzakasiyana siyana, ndo zvapa kuti dambudziko iri ribva ranyanyokomba kudai. Munoti kudii, chii chiri kuita kuti zvisagadzirwe?
Pari zvinezvi inini handina kutarisa kuti ndingapana nemhosva nemumwe munhu kuti sei basa riri kuitwa. Ndiri kutarisa kuti vashandi vari kuita basa here kugadzirisa dambudziko riripo ratakatarisana navo. Mukapinda munyaya yekupanana mhosva munobata zvakawanda vanhu vachishayika. Kanzuro inokuudzaiwo kuti vamwe vanhu havasi kubhadhara. Isi totiwo futi zvakare vanhu vauti kanzuro haisi kugadzirisa zvakanaka. Saka inini handisi munhu anodastereke kuda kutaura maringe nezvipomerwa zviri mukati meupenyu, but ndiri munhu anoti aiwa pabasa riri kuitwa ngariitwe. Vashandi vekanzuro ngavagadzirise mapaipi aya kubva paanotangira kuti paproblemu kusvika pamwe pacho paanoperera kuti paproblemu. Kutaura kwandiri kuita izvi tikutaura zvepaipi yakaiswa 1960-1970 yapera basa yaora isina kumbobvira yaita mukana kuvachinge ichiiswa imwe yakati nakei. Naizvozvo zvatiri kuita izvi zvekuti tikagadzira apa togadzira apa tikungobvara maburi epari kubuda mvura pari kunika.
Vashumba, munoona senyaya?
Nyaya huru iripo ndeyekuti kukanzuru kuvashandi vanotarisa zvekugadzirwa kwesiwereji hawana zvinhu zvekushandisa. Tikatarisa maripoti atinenge tichipiwa nevashandi vari kushanda mumadistrict umu kunyanya kunogara veruzhinji, vari kutizivisa kuti hawana zvekushandisa. Saka maripoti ari kuunzwa esiwereji hawasi kugona kundoashanda nekuchimbidza. Kunyange waine shungu yekuti zviwe zvinoitika, unofunga prosesi yekuwanikwa kwezvinhu zvekushandisa inenge inotora nguva yakareba. Saka iroro dambudziko ndo rimwe rinoda kugadziriswa.
Mukuru wesangano reHarare Residents Trust vaPrecious Shumba manzwa zvekare kubva kuna meya weguta reHarare vaHerbert Gomba. Vaviri ava vange vachitaura vari parunhare muhurukuro yanga yachikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezuro vakabvisa vamwe vanyori vemapazi ehurumende vachivaendesa kune mamwe mapazi, vamwe vatsva vachipiwa mabasa aya, ukuwo vamwe vachiendeswa kumujandigere. Vaive mnyori wezo kuburisu wako imashoko uye vari mutauriri we mtungamiri wenyika va George Charamba nde mumwe weva nyori wakaende swaku nema mwe mapazi. Va Charamba ndivo vaive mtevezeri mkuru we mtauriri we mtungamiri wenyika. Vaive mabarani weuru mende vatobai wa mdede nde mumwe weva shandi vakuru vapumbamwe vakaende swapa mjandegere vanosanganisira vaimbove mumiriri we Zimbabwe ku United Nations va Boniface Jelausiku na va Joey Imam. Vamwe vanoti dano iri ratorwa na vamunangagwa rakanaka sezvo richipawo mukana kupfungwa itsva kuti dzipinzwe mumapazi aya. Asi vanoongorora nezvematongero enyika uye vachitungamira sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takawafira Joe, vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti izvi hazvina zvazvinoshandura mumashandiro emapazi ehurumende sezvo hurumende yacho ichingori imwe chete.
Handioniso kuti kuchinja kwamapermanent secretary isolution. Nokuti zani nguva zani imwe chete ndiko zvinozotoriwe handiti vese vakabviswa mumacabinet ministers vakaenda kupolitibro madecision anenge achinoita kupolitibro achizopiwa kumafunctional arms egovernment hapana musiyano between party negovernment. Saka masekretari aya zvatinoziva muzimbabwe ndokuti mapolitical appointees vanoita zvido zvavo vakaapointa. Saka hapana kunyanya musiyano except kungoti kuda vamunangagwa vakabvisa vachifunga kuti mapermanent secretaries anga ari kwaya anga ana allegiance kuna vamugabe saka vadawo vavo vane allegiance kwavari but otherwise in terms of performance and delivery.
Asika Dr. Joe, vamwe vari kuti vasarudzwa vanhu vane unyanzvi hwedzidzo neruzivo rwemabasa vasarudzirwa kwete kuti vari kungosarudzwa nezvematongerwo enyika munoti?
Maonero anosiyana because unanzi hwavanoona isu hatihuoni. Ndingada kutaura zvikuru kuti vese vakaona mapermanent secretary zvatinoziva ndezvokuti even kana une unyanzvi unochinjwa woseva mainterest ezano. Kana usina unyanzvi unoudzwa kuti useve mainterest ezano. Saka wedza unyanzvi kana kushaya unyanzvi result yekupedzisira imwe chete yekuti vanoita zvido zvezano. Iko zvinouya zvinoti politibhuro inenge iriko ichidhitemera kuti zvinoitwa ndezvipi unless kana zano yachinja maitiro aya yada kuti vanhu vabatsirike.
Vamwe vari kupemberawo nekuenda kwavatobayiwa mudede vachibva kwaregistrar general nekuchinjwawo kubva kwava George Charamba kubazi rezvekuburiswa kwamashoko vachiswa muhofisi yemutungamiri wenyika, imi munoonawo sei?
Vamudede inga vakataura wani kuti ini ndaingovawo mutumwa, mutumwa haana mbonje. Vanga vakatoudzwa kuti vaite seizvozvo. Saka kuchauya umwe mudede futi anongoita saivo kana kutoita wese. Unguva George Charamba vanga vakaoma musoro asi izvi kwavanoenda ikoko havasati vanyanyobva uyezve uchauya wacho uchangoita saivo kana kutova wese. Saka izvi tinozviziva chete kuti unorarama muzano uchiita zvido zvayo.
Mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takafira Joe, vachitaura vari parunhare vari kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa cheWomen's Round Table na8pm tiri kutarisa dambudziko rechirwere chekorera. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Mvongomupopoto inoitika muHarare apo mapurisa anorwisana nevanotengesa mumigwagwa. Gurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo vanoiswa muchipatara mushure mokurwara. Nhengo yeMDC inokandwa mujeri kwemwedzi mina mushure mokuwanikwa iine mhosva yekuchichidzira kupisa imba yenhengo yeZANUPF kuMutasa Central. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvekare mangwana. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.